Amai Gofa vatora mashoko aya mushure mekunzwa zvataurwa naChingono nhasi Mudare. Achitaura Mudare, Chingono ati kunyora kwaakaita kuti zvainge zvaitwa nebazi reNational Prosecuting Authority kuti rakanga ratora danho rekusapikisa chikumbiro chaizoitwa Mudare nemutungamiriri weZimbabwe Miners Federation avo vakambomiswa basa muzvare Henrietta Rushwaya. Hakuna chakwaivhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare sezvo nyaya iyi yakanga isati yaunzwa Mudare. Chingono ati zvaakaita ndizvo zvinotarisirwa kuitwa nevatori venhau kana vachifungidzira kuti zvinhu hazvisi kufambiswa zvakanaka mapazi ehurumende, zvikuru sei kana paine humbowo sezvakaitika panyaya yamuzvare Rushwaya. Chingono ati akanyora zvaakanyora paTwitter mushure mekunge aona kuti chatove chijairiro chehurumende kusapikisa zvikumbiro zvokubhadhara mari yechibatiso kuvanhu vanenge vakatarisana nenyaya yehombe vakapa semuenzaniso nyaya yevaimbova gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo neyamuzvare Rushwaya. Achiti izvo zvinoratidza kuti pane huori hunenge huchiitika. Chingono audza Dare kuti haana chikonzero chekutiza kutongwa panyaya kana akapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso, achiti mhosva iyi idiki zvikuru kana ichienzaniswa neimwe yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire iyo yaakatarisira kutanga kutongwa musi wazvita 7. Chingono ataura izvi mushure mekunge muchuchisi panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vaudza Dare kuti Chingono anogona kutizira kune dzimwe nyika uye munhu anogara achipara mhosva achishandisa dande mutande rake reTwitter. Asi Chingono ati munhu ane midziyo inokosha zvokuti haangatize kutongwa uye ati hasati ambobatwa nemhosva mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika zvokuti anganzi nemuchuchisi ihoromo. Chingono ati zvataurwa nemuchuchisi izvi kumutuka kuri pachena. Gweta rake amai Beatrice Mutetwa vaudzawo Dare kuti hapana humbo hwasvitswa nemuchuchisi wenyaya iyi pamwe nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi hunoratidza kuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa, kunyange hazvo Dare rakatora mutongo nezuro hwekuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa iyi. Asi vamutsokoti varamba vakatsika madziro vachiti zvakatorwa nemutongi nezuro pachikumbiro chaChingono chekuti asaiswe parimand, humbo hwakakwana hunoita kuti Chingono asakodzere kupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vaudza Studio 7 kuti vapedza kusvitsa chikumbiro chaChingono.
Nhasi tapedzisa chikumbiro chedu chebeo mushure mekunge state yati yapedza sekusamena mutikitifu. So tadeza hopo akaenda pawitness stand akataurawo zvaimba kuti zvinoita kuti nyaya yake ave munhu akakodzera kupiwa bail. Saka mutongi ati nhasi haana kukwanisa kupedza kugadzira mutongo wake. Saka toona mangwana nati
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare magweta ari kumirira muzvare Rushwaya nevamwe vavo vana vanosanganisira vasori vaviri apedzawo kusvitsa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Mutongi weDare panyaya iyi Vangoni Nduna vati vachatora mutongo wavo nemuvhuro pachikumbiro ichi vachiti zvakasvitswa kuDare nemagweta evasungwa pamwe nevachuchisi zvakawandisa zvokuti zvinoda nguva yakareba kuti vature mutongo wavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.